isise MDC tinoti vatsigiri vedu vese deyo zvaikwanisika vane nguva vakwanisa kuenda kundochema Maitrudy Stevenson. Maitrudy Stevenson takasevenza navo kuMDC zvakanaka chose, vakatika vakazodomwa nemusangano MDC kuti vandoita ambasada kuSenegal. Panguva yekuemubata wehurumende yemubatanidzwa. Saka nokudaro tinoona sokuti zvingava chinhu chakanaka kupa muenekedzo wakanaka wokuna Maitrudy Stevenson. So umwe wedu watakasevenza nawo samai veduwo vatakasevenza nawo panguva iyoyo. Pane zvakazoitika zvogononga zvakazoitika wazvo, asi tinovaremekedza seumwe wedu watakatanga naye chirongwa cheMDC kusvika pamazuva anenge aya.
Mungati ainge ari munhu akaita sei?
Isu tichiona Maitrudy Stevenson tinorangarira tichirwa navo hondo dzakati wandei. Munhu akandokwana anga achifambidzana nevanhu, anga asina rusarura, anga achikwanisa kushanda nevanhu panguva dzose dzose kana paprojekti yoga yoga yanga ichiitwa muMDC. Saka Maitrudy Stevenson kwapiri munhu tomutora tovatora samai vedu vanga varivo munhu anga achikwanisa kugaidha vechidiki, achigaidhavo vamwe vamacomrades mukati memusangano weMDC. Saka iyoyo shoga izvozvo zvokuzama kubatanidza vanhu nokushanda nevanhu zvakanaka zvisinei nerudzi rwomunhu. Zvinhu zvinotisunungura, zvinotirwadza nhasi pakurasirwa kwataita naMaitrudy Stevenson, munhu watakashanda naye, munhu anozikamwa chero nechana chitoko, munhu anozikamwa chero kumaruzevha muZimbabwe nemunhu wese kuti ndo munhu akangazve vakanga vari vevamwe vachena vakanga vachishanda nevanhu vatema kana kuti vanga vachishanda zvakasimbarara muMDC.
Tiri kuona kuti vakasarudzwa namuzvinafundo Wolfman Ncube kuti vamiririre bato muhurumende yemubatanidzwa semumiriri weZimbabwe. Vamugabe havada kuvabvisa pachinzvimbo ichi zvimwe chetezvo navamunangagwa. Zvii zvatingadzidze paupenyu hwavo hwekuti vaikwanisa kushanda zvakadai?
Zvazvinoratidza ndezvokuti muzvinafundo pavakavadoma vakanga vavonavo kusevenza kwavanga vaita mukati memusangano weMDC, zvichitaura Profesa Ncube vachiita izvozvo, vakanga vava nechivimbo nemusangano wese wakanga vava nechivimbo naMaitrudy Stevenson pakusevenza kwavakanga vachiita. Kuzoramba vachisevenza vane hazvirevi kuti hatina chokupupura nacho kuti tingati vakaramba variko nokuti vanga vavazanupiefu. Isu hedu hatina kugamuchira mashoko iya, chatongozwa ngekuti pamwe inyaya yokuvingika yatatichataura iya, inyaya yokusevenza zvakasimbarara kana kusevenza nemunhu wese nokukwana kwana pane vanhu vose vachiita maprojekti enyika seprojekti yenyika vasingatarisi kuti ndiri webato ripi. Zvinofarira kunge izvo zvakabata vana vamunangagwa nana vamugabe, vakaona kuti hatina chatobvisira mai ava, vakaona kuti deni varamba vakabata gepi iroro rokuSenegal vakamirira Zimbabwe nokuti vaiimirira nemazvo, vakanga vaita basa ravo nemazvo Maitrudy Stevenson. Chero Profesa Wolfman Ncube tinotovatenda pari zvino kuti vakakwanisa kuuta muono wokutsvaka munhu aikwanisa kuita basa, aikwanisa kuyanana nevanhu, aikwanisa kugarisana nevanhu.